Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 29/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vaudza Studio 7 parunhare vari kuBritain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava, uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vaJob Scala vaburitswa muusungwa.
Vasori nedzimwe hama vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa vamo Blessing Ali nezuro kumabvuku.
Kwanga tikukudzwa uku kuri kutiedza kuderedzwa kwavanga vaita masiki maviri apera, kusaiziva kuti chii changa tazokonzera kuti mitengo iyoyo ideredzwe uye kuti chii chaazoikudzisa zvakare.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edhiziri nepeturu kutanga nhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chopararira zvinotyisa kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepanhau reThe News Hawks rinoti pane vanofungidzirwa kuti vasori vakaedza kuda kuviga mutumbi wamuzvaremo Blessing Ali nezuro kumarinda ekumabvuku pasina kuwirirana nehama dzemufi. Muzvare Ali vaiva nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vakapondwa muna Chikumi navaPius Jamba avakatenda kudare kuti ndo vakaita izvi. Asi zvinonzi kuvigwa uku kwakakundikana sezvo vanoshanda kumarinda aya vainzi vanoda chitupa chemufi icho chavakanga vasina. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vaudza Studio 7 parunhare vari kuBritain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava, uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vaJob Scala vaburitswa muusungwa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, vakazembeka zembe kutinzwe divi ravo sezvo patavafonera vanga vachiti vakabatikana. Tatadzawo kubata mukuru wesangano revasori reCentral Intelligence Organization vaIsaac Moyo. Asi vamwe vashandi vepachipatara chepari renyatwa vati havachaziva kuti mutumbi wamuzvare mo Blessing Ali uripi pari zvino sezvo usina kudzoswa kumochari pawakatorwa nezuro. Zvichakadaro, dare raMajistrate reMuharare nhasi ranzwa chikumbiro chavaSkala chekuti vatongo vachibva kumba zvitevera mutongo wedare wekuti kutongwa kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kumbomiswa. Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vange vasvitsa chikumbiro kudare chekuti kutongwa kwavaSkala kumbomiswa vachiti pane mapepa matsva avari kuda kupa vaSkala ane chekuita nenyaya iri pamberi pedare yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kana kuti obstruction of justice. VaManokore vati zvakakosha kuti vaSkala vapihwa mapepa aya kuti vagopindura nyaya yavari kupomerwa iyi kamwe chete sezvo nyaya iyi yakanga yatotanga kutongwa vaSkala vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Gweta ravaSkala vaHarrison Nkomo vapikisa chikumbiro ichi vachiti hurumende yave kutsvaga uta nemugate asi mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vatambira chikumbiro chehurumende ichi vakati nyaya iyi godzoka kudare musi wandira 3 vaNkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Vari kutiwa vasati vava neumbo hwakakwana hwekuti vange vachimutonga, saka vanoda kuunganidza umbo hwavo vahuunganidza avo pa defense kureva magweta avaSkala naivo vaSkala vacho kuti vagadzirire nyaya yekutongwa kwavo. Izvi tapikisana nazvo izvozvo tichidaiwa kwete hamuchatika nhandare bhora ratanga makuchiunza vamwe vatambi vanyowani ivo rara bhora ranga ratotanga tatenderera kuti vatambi vari kutamba ndeava.
Mushure memutongo uyu vaNkomo vabva vasvitsawo chikumbiro kudare chekuti vaSkala vakasungwa musi wachikumi 14 vatongwe vachibva kumba kwavo vachita vangarambe vari muusungwa iyo hurumende isina kugadzirira zvakakwana kuti vatongwe asi vamanokore vati vakagadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi ienderere mberi nekutongwa vachiti vanga vatonza vafakazi vatatu panyaya iyi nhasi zvavati zvinoratidza kuti vakagadzirira kutongwa kwenyaya iyi vankomo vatenda kuti mutongi wedare achatura mutongo pachikumbiro chavo mangwana
nhasi tapinda taakuti ngatichitamba nyaya yacho tichimuchitwisa pamberi pedare umbo hwamoti hune udzamu hwekutongwa kwavasikana nhasi maakuti aiwa taakukumbira imwe nguva naizvozvo tabva tati aiwa tokumbira vakuru kwevatongo vachibva kumba dare rabva rati aiwa kweteche nyaya iyi tichazomboizeya nhasi mangwana nakota past 11 vobva vazotipa mutongo wavo
chikumbiro ichi ndechechigumi nechipiri uye pose pavakakumbira kuti vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso vasikala vainyimwa mukana uyu nematare vasikala vanonzi vakapara mhosva iyi zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change kunyatsime muzvarimo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakabvuma mhosva iyi pamberi pedare ndakamirira Studio 7 muHarare Ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta ediesel nepeturu kutanga nhasi, peturu ichikwira nemasendi maviri ekuAmerica ukuwo diesel richikwira nemasendi matatu. Mutengo mutsva wepeturu wave dhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi mashanu kana kuti $1.50 parita kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi mana nemasere kana kuti $1.48 parita. Mumadhora emunyika peturu yakwidzwa kubva pa$1,007.45 kuenda pa$1,016.49 parita. Diesel rinonzi rave kutengeswa nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi matanhatu nemashanu kana kuti $1.65 parita kubva padhora nemasendi makumi matanhatu nemaviri kana kuti $1.62 parita. Svondo rapera, ZERA yakadzikisa mutengo wepeturu nemasendi maviri anove ayadzosera zvakare nhasi. Mitengo yemafuta pasi rose inonzi iri kuratidza kukwira kubva mazuva achangopera aya. Vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti muZimbabwe mitengo yemafuta inonyanya kukwira nekuda kwemitero yakawandisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kwanga tikukudzwa uku kuri kutedza kuderedzwa kwavanga vaita mavhiki maviri apera. Kusaiziva kuti chii changa chazokonzera kuti mitengo iyoyo ideredzwe uye kuti chii chazoikwidziswa zvakare vanhu vachiri muzororo kudai.
Zvinobata zvakadii vanhu tichiona kuti zvaauya munguva ino yezororo?
Ndinango vanhu vakawanda vakasamba vanenge vaakuzodhurirwa nekudzoka kwavanoshandira. Vangava vanoshandisa mabhazi edu yatingati public transport kana kuti ivo vanoshandisawo mota dzavo. Zvoreva kuti vaakuzodhurirwa nekudzoka. Saka kana wanga wakaisa kamari padii kekuti uchaenda kuzororo wodzoka, zvoreva kuti taakufanira kuti wedzerei. Isu tinonyaya kuzviona zvikuru sei kune vanoshandisa public transport kuti mabhazi anobva adairirawo nekukwidza mutengo. Saka kana wanga wakafamba nemari yakakwanirana pataita dambudziko ipapo.
Tinoona kuti peturu yakwidzwa nemasendi maviri kana tichitarisa mumari yekuAmerica, kuchitiwo diesel richikwidzwa nemasendi matatu parita. Ingavo mari inganzi yakawanda here iyi vakuchera ingaitiwo kuti vemabhazi vakwidze mutengo kana mari dzekuripira mabhazi zvakanyanya?
Chatakaona ndechekuti panokwira mutengo wepeturu chero nemasendi maviri kana mashanu, vemabhazi nevanogadzira zvinhu vanowanza kutumira mutengo iyoyo kuvatengi inanza wedzwe pass cost to the consumer. Saka mari inoita seisina kuwanda, asi netsika iye yatinoziva yevanhu vemuno yekukwidza mutengo tinotarisira kuti vachabva vakwidza mutengo. Chinotinoita ndechekuti mitengo iyoyo painozodzikiswawo yepeturu havazomhanyirirewo kudzikisa mutengo sekudzikiswawo kwainenge yaitwa.
Tinoona kuti peturu yava kuita $1.50 palita diesel richitawo $65 per liter. Tichitarisawo kana kuenzanisa mutengo uyu nedzimwe nyika muSADC. Munona Zimbabwe ine mutengo wakadi?
Zimbabwe ine mutengo yakatikwirira kubudikidza nemitero. Iyo yakambodzikiswa hayo asi kubudikidza nemitero inochadzwa atingati mapixies. Mukatarisa average yepeturu i $1.38 per liter muSADC. $1.42 ndo average yedizeli.
Vanongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyika dzinoti dzave kuda kuisa zvirongwa zvekuti vanhu vanenge vachibva kuChina vatange vavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vasati vabvumidzwa kudzishanyira. Izvo zvinotevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muChina mushure mekunge yarerutsa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichitevera kuratidzira kwainge kwoita vanhu. Nyika dzinoti America, Japan, India, South Korea, Taiwan neItaly dzatotora danho rekuti vose vari kubva kuChina vavhenekwe chirwere cheCOVID-19. China iri kupomerwa mhosva yekuvanza huwando hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi. Nyika idzi dzinoti China haisi kuudzawo dzimwe nyika kuti kune mhando itsva yeCOVID-19 here, zvinoita kuti zvinetse kugadzirira kurwisana nechirwere ichi. World Health Organization inoti iri kudawo kuziva kuti chirwere ichi chiri kupararira zvakadii muChina. Asi China inoti hapana chairi kuvanza ichiti zvizvarwa zvayo hazvifanirwe kunge zvichisarurwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kutyira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanogona kufa muChina muna 2023. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Mari yebhajeti iyo yakapiwa kubazi rezveutano takatarisa mugore ra2023 tinoona kuti mari iyoyo haisi kutozombokwana sezvo mari yedu yebhajeti yakaiswa iri mumaRTGS apo tine hondo yatiri kutarisana nayo yeexchange rate neinflation. Mari iyoyo haikwanise kuti inge ichirwisana nematambudziko atagara tichisangana nawo.
Ndee api aya mungapa muenzaniso?
Matambudziko ekugadzirisa mari dzinohorwa nevashandi vezveutano, matambudziko ekugadzirisa nhau dzemishonga nemichina. Saka dambudziko ratasangana naro zvekare rekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19, kunyanyanyanya takatarisana nezviri kuitika kuChina, zvinoita kuti tinzwe kutya kuti dambudziko iri rikazokwira muno munyika revanhu vanenge vachibatwa neCOVID-19 kana kuti vanezenge vakurwara. Mari iyoyo yebhajeti ya2023 inozoitiitira shoma nani zvakanyanyisa.
Panga gadziriswa sei ipapo pekuti mari yebhajeti inenge isiri kukwana?
Tinezenge tichitotarisa kuti mamwe madevelopment partners vange vachiuyawo vachiedza kubatsira ndokunge makeses edu anyanyisa kukwira. Tiri kuzviziva kuti pari zvino izvi tiri kutoona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa COVID-19 hwatotanga kukwira. Saka zviri kuitika kuChina zvinoita kuti tinzwe kutya kuti makeses iwawo akazouya neuwandu hwawo kuno kuZimbabwe, mari yedu yebhajeti inozokwana here. Tinenge tichitarisirawo zvekare kuti pamari iyoyo inenge yakapiwa kubazi rezveutano, mari iyoyo inofanira kunge ichidisbeswa paine nguva, uye ichidisbeswa sekupiwa kwainenge yakaitwa kubazi rezveutano.
Gore rino mari yakaiswa mubhajeti kubazi rezveutano varusike inenge yakanzi wedzerweika namuzvinafundo nxuri?
Gongu gore rinoiri pakava nekuwedzerwa kwemapesendeji kubva mu10.2% yakapiwa 2022 kubazi rezveutano kusvika ku11.2% yakapiwa mugore ra2023. Asi hondo yedu huru yatinayo senyika ndiyoyo nhau yeexchange rate nenhau yeinflation sezvo mari yedu iri mumaRTGS. Saka tinenge tichivimbawo zvekare kuti ivo Minister of Finance tiri kunzwa kuti vane committee yavari kuda kuedza kuumba iyo ichazenge ichisanganisa vanhu vekuMinistry of Finance nekuMinistry of Health maringe nekuona kuti mari inenge yapiwa bazi rezveutano mari iyoyo inge ichi disbase kwa paine nguva. Saka isusu tinenge tichiti committee yoyo ngairege kungova committee inenge ine Ministry of Health ne Ministry of Finance chete. Kana zvichibvira ngaive committee inosanganisirawo mamwe mapazi akaita se parliament nema civil society vange vachipindawo mucommittee iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende panyaya yekuti ichatorawo matanho api kudzivirira kupararira kwechirwere kubva kuChina. Asi vaMujiri vakambokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadziore vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanyora tsamba kuburikidza nemagweta avo ekaJokoto and Company kukambani yeZimbabwe Newspapers Limited inodhinda bepanhau reHerald vachida kuti rikumbire nekukurumidza ruregerero kwavari panyaya rakanyora musi wa24 zviita. Bepanhau iri rakati vaNgadziore vakasungwa mushure mekuita zveuori pakutenga nzvimbo dzekuvakira muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata vatauriri veZimpapers, asi vaNgadziore vapa Herald mazuva maviri kuti ikumbire ruregerero kusadaro votora matano. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNgadziore.
Malawyers panyorora kuHerald vari kuti izvo pandakasungwa, ndakambosungwa about 2 weeks ago, ndapiwa mhosva yekunzi izvo ndakabata mazamu umwe muland baron, ndikarowa umwe muland baron. Ndine mhosva yandakapiwa, ndakapiwa 2 machaji, ndikazopiwa free bail. Ungaona panopiwa free bail necourt, zvinoreva kuti izvo hapana mhosva, hapana humbo, hapana na witness venyaya iyoyo. Angari mafabrication because ndakarwisa maland barons vaitengesa land muMeborane, ndakarwisa maland baron angari politically connected nenyaya dzavo dzaanga vachiita muMeborane. Ndakamisa because isusu tiri kuti izvo hakuna land invasion inoitwa. Even kana land iri private or iri estate, council ndiyo inoplana, ndiyo inoita zvose nenumbering. So izvozvo vanga zvakazvidi izvozvo, ndobva vandosungisa.
Sei musiri kufara nezvakanyorwa nebepanhau reHerald panyaya yekusungwa kwenyu?
HeHerald rakaenda go further richiti izvo pandakasungwa 2 weeks ago ndakapiwa mhosva yokutengesa mastand inonzi land scan dzinova nhema because zviri mumadetails. Ndakapiwa free bill pamusoro pamberi pemutongi wecourt achiti izvo nyaya iyi inyaya isina musoro, inokodzera kupiwa free bill. But because vanoziva kuti izvo kwataa kunanga taa kumasarudzo, vanounyera nhema vachiti ndakasungwa iri nyaya dzemastenzi nokutengesa mastenzi emuMeborane dzinova nhema. Zvechipiri zvakare vakanyora zvakare vachiti inini sakanzera Ngadziore ndanga ndiri pati yevanhu, ndiniki mangwana akanyora achiti ndanga ndiri pati yevanhu avo vakachaya miti finance committee yakashupa mastands.
Imi manga musiri musangano here vaNgadziore?
Handisi member finance committee, handisiti imomo zvakare, handira kuzvipa stand. Committee ye finance inochewana vamwe vanhu vanenge varimo, but any beneficiary anenge apinda mumeeting yari beneficiary, mutemo unoti iyo munhu iye anoita recuse himself or herself. Zvakare vakaenda mberi vachiti izvo ndakatenga stand ne $1,000 iri yavo 6,000 plus square meter, ndikatenga futi stand ne $6,000 zvakatenderera muvanhu vachikatsamadza kuti kanzera vangatenga stendi nemari yakadaro iyo iri muZimbabwe muHarare munzvimbo yakafana nemasasa anova manyepo again.
Asi kase makanzura vaNgadziore muri kunzi muri kuita uori unotyisa mukanzuro.
Hatisi papa kuti tipote corruption, corruption totoiramba and vaenda corruption to always say kuti izvo zvinhu zvese ngaisa pamutemo pajekerere. Why some of us takaisa mazita edu inyaya yekuti izvo we have nothing to hide because zvinhu zviri proper zvakaapplywa and the process iyo yasati yapera ichitori pakati.
Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadziore vanova nhengo yeCCC vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muSouth Africa vanoti uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekuputika kwerori rainge rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari musi wa24 zviita wasvika pamakumi maviri nevanomwe. Hurumende yakatanga kuzivisa kuti vanhu gumi nevasere vainge vafa, asi uwandu huchitarisirwa kukwira sezvo paine vamwe vakatsva zvakanyanya vari muzvipatara. Russia inonzi nhasi yarwisa Ukraine ikakanda zvombo muguta guru renyika yeKiev uye reKharkiv. Mauto emuUkraine anoti adonedza zvombo zvemuchadenga makumi mashanu nezvina pamakumi matanhatu nepfumbamwe zvakandwa neRussia nhasi. Hurumende yeUkraine yashora zvikuru Russia ichiti iri kubhomba nzvimbo dzinogara vanhuwo zvavo, apo vakawanda votarisira kupemberera goredzva. Mutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky vari kuti chibvumirano cherunyararo chinonyoreranwa chete kana Russia yabvisa mauto ayo munzvimbo dzose dzayakapamba. Asi Russia inoti Ukraine inofanira kubvuma kuti itore matunhu ayakapamba muna Gunyana, anoti Luhansk, Donetsk, Kherson neZaporozhye. Vamwe vezvematongerwo enyika, vashandi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti gore ra2022 iro riri kupetwa nemugovera uno ranga riri gore rakashatisisa zvikuru munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZANU-PF, vachiti pakuve nekukwira kwehuwandu hwevanhu vakashungurudzwa kana kusungwa vaionekwa sevaipikisa hurumende. Vanopa muenzaniso yekusungwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira umiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar, pamwe nenhengo dzebato reZimbabwe Transparency Party idzo dzakagara muchirongo kwenguva yakareba. VaScholar nanhasi vachiri mujeri sezvo vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende inonziwo yakashandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kunyaradza vanoipikisa ava pamwe nekurambidza misangano yevanopikisa. Vemasangano akazvimirira vanoti vakawedzerawo kutya kwavo mushure mekunge dare reparamende rapasisa bhiri rinonzi rinosunga mashandiro avo reprivate voluntary organizations amendment bill iro ramirira kuzeiwa mudare reSenate. Asi vamwe vanoti hurumende haina kodzero dzevanhu dzayakatyora sezvo zvese zvayakaita mugore rino zviri mubumbiro remitemo yenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yevechidiki vebato reZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje pamwe nemutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Tatanga nekubvunza vaMutasa kuti vanoti kudii negore rave kupera iri.
Gore ra2022 ranga rakaipa zvakanyanya kuruzhinji rweZimbabwe. Takaona kumbunikidzwa kweruzhinji rweZimbabwe kuchiona mitemo yakaisungidzirwa kuti yakasara kurodhiza, yechishandiswa mitemo wekuti vanhu havatenderwe kuungana, veopposition havasi kutenderwa kuungana. Pavakaungana panguva diki diki takaona vanhu vachifa kukwekwe vachiurawa pamarani. Takaonazve chinotyisa chishamiso chetakatambonzwisisa kuti tiri kufamba sei sehanzvadzi yedu Moblessing Ali akatemwa temwa. Political violence yakakura zvakanyanya, kwati vanhu vairohwa, vanhu veTriple C. Isuwo vemacivil society takavharirwa mukana wese wegamatrade unions, mastudents movement, machurch. Hakuna aitenderwa kuungana kuprotesta peacefully kana kungounganawo zvazvo sezvatakaona kunyange nevafundisi vachivharirwa. Saka igore rekumbunyikidzwa kwakanyanyisa vatiri kufira kudai zvese zvasara mugore rino.
Vagakanje, manzwa zvataurwa navaMutasa uyewo zvamunotaurawo pamusoro pa2022.
Ndipinda mukoma, 2022 rakave gore rakasimudzirwa kodzero dzevana veZimbabwe neruzhinji nehurumende yedu yeZimbabwe. Gore ra2022 hurumende yakatarisa ikaona kuti vana veZimbabwe vanoda bandiko reutano rakasimba rinovachengetedza. Hurumende ichitarisa kodzero dzevanhu kuti nyaya yekuti vanhu vawane mvura ise human rights yakagadzirisa kukavakwa madhamu mazhinji akaparurwa zviri pamutemo napurezidendi wedu. Vakaona kuti nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa ise basic human rights. Ndosaka makaonawo munangagwa purezidendi wedu achigadzira migwagwa zvinoshamisa zvikuru. Panguva imwe chete iyo pakusimudzira nekuzadzisa kodzero dzevanhu kwakaitika nzvimbo dzakamuka mudare reparamende nemumakanzuro, tikaona isu vanhu vachizvisarudzira vavaida, zvakaita kuti musangano weZANU-PF utore nzvimbo mbiri dzadziri mumaoko eopposition dzinoti Equate nemutasa South. Saka takatarisa gore ra2022 takaona kukosheswa kwekodzero dzevanhu zvakasvika pakuti vakanga vachikonzereka mirizhonga nevakanga vachitadzisa vanhu kugara zvakanaka vatorerwe matanho anopindirwa nekubura nemutemo. Saka ndirikuenda zvikuru gore ra2022 rakanga rakatinakira.
Vamwe tasamanzwa mhinduro iyo, pindai tinzwe.
Hatidi kutaura zvinhu zvinotadzisa nyika kuenda kumberi. Ngatitaurei chokwadi, zvinhu zvinoda kugadziswa zvigadziriswe. Migwagwa yakaparara yese, vanhu vari kutambudzika munyika ino. Kana takatarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero, vasikala iko zvino vatova ne 192 days havasati vatongwa. Zvetivatidza kuti kunyange naSmith vakagara vana Mugabe, vana Ngomo, vana ani mumatorongo vaigara vatongwa vatopiwa mutongo. Kana kuapartheid South Africa, Mandela akagara mujeri atongwa. Asi kuno tasangirwa chinhu chatakamboona pakudzvanyirwa kwavanhu vese pachisano, chekuti munhu anongogara mujeri asina kutongwa. Zvadzokwa zvatakaona kuna ana Adadengwa, zvatakaona kuna ana Lookout Mafika.
Vagakanje, tiri kuonawo mitemo yakaita seprivate voluntary organization PVO bill ndezvimwe zvezvinhu zviri kunongedzwa kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Munoti
PVO bill yamataura iyi inyaya iri kuchemedza makuruku akaita sana Mutasa. Ipapo ndandakanga maimwe nyaya makorokoto vaMutasa ndiregore ravakadyiwa kuZCT iwo vachibviswa zviri pamutemo nekuda kwekuti nyika yati inokwanisa kodzero dzevanhu kuti vazonoperawo Christ Coalition muZimbabwe. Saka mabandiko ese maCivic Society akazvimirira anoziva zvinangwa zvaakanyoresa kuhurumende anotevedzera mutemo. Hapana kana nerimwe chipe riri kuchema, vari kungochema ndiyo aya matsotsi. Panyaya yavasikala, aiwa vasikala vakanga vapiwa bheyu, vakatiwa mabheyu akawanda vakaramba vachidyiwa netsananguro. Ndiye umwe wevamwe vakarumwa nechekuchera.
Vamutasa, hanzi vemasangano akazvimirira muri kuita madiro acho jina pakutyora mutemo zvaita kuti paziviswewo mitemo inoreguleta mashandiro enyu. Taurai tinzwe.
Hakuna zvakadaro. Pasi rose tiri kuzikanwa nenyaya yecorruption. Ndosaka mechiona kwese kwaitwa kana mawadzi vanhu vanorwisa corruption ino ndo vari kuita mukurumbira pasi rose ana hope wechimwoni. Nenyaya yekuti munhu wese ari kuziva kuti upfumi hurimo munyika munomu, asi zvese zvazvikuwaka upfumi hwenyika zviri kuvaka bedzi nekupfumisa vanhu vashomanana ivana dzakanje vachipuwawo mafufu.
Maita vamutasa vagakanje nemuraitidaro.
Maamuchiziva here kuti vamutasa ndiye umwe wevamwe vanochera lithium zviri kunzeke mutemo muno muZimbabwe vachitotengesa kunze kwenyika. Kana vachiramba vamutasa ndine humbo hwacho ndangoti tipfuure nepo, vachazopomere kuti hurumende sati vamutasa imimi munoita basa rekuchera lithium muchitengesa zviri kunzeke mutemo. Kana muchiramba humbowo ndinawo.
Waakurwara hama yangu dakanji.
Vamutasa, pindurai zvipomerwa izvo.
Hama yangu inenge yaakutorwara nepfungwa. Handina chinhu kana chimwe chete chandivaka tingachera. Kana mbambaira chaiyo handina, kana muhombo wembambaira wandati ndachera. Saka ndoedza umbowo here? Ndoedza umbowo here wokuti iwewe unochera?
Vanga vari munhengo yevechidiki yebato rezano PF muHarare District vaAlex Gakanje. Manzwiwo zvakare kubva kumutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Forum na 8 PM, nasi tiri kutarisa mamiriro anga akaita zvinhu kumadzimai, tichitarisa kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vasori vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa muzvaremo Blessing Ali vaine dzimwe hama dzemufi nezuro kumabvuku. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yozivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edhiziri nepeturu kutanga nhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 chopararira zvinotyisa kuChina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gaino kumedesaidi.
soku